Wa chitaura kumomo yevanu vaungana Muharare South vachamisa vati vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika hurumende yavo ichasimbaradza nyaya yokusimudzira madhorobha kuitira kuti vanhu vagare vachiwana zvose zvavanoshuvira.
Tiripo tinoziva kuti tiri mumaruva emadhorobha medu muno mastreets edu aya ane dust road. Tinoda kuti ese mastreets anofanira kumakwa ane tara ane magetsi ane light. Tabuda kusumudza upenyu hwemutaundi hukwire pamusoro. Zvibhorani zvese zvinongopa 6 months zvinofanira kuvharwa mvura ibude mupombi.
Vachamisa vati pari zvino hapana mutsvako uripo pakati pemaguta nenzvimbo dzekumaruwa.
Munhu wese ari kuti kana taakunovhota tiri kunopedzerana navamunangagwa. Vamunangagwa havasi wokubvisa nokuti vakabva kare. Tiri kungonovazorodza kuti vazive kuti ushe madzoro hunoravanwa. Pavhoti ndopane basa rako. Pavhoti ndopane mari yako. Pavhoti ndopane mufaro wako. Pavhoti ndopane shanduko yako. Pavhoti ndopane budiriro yako. Pavhoti ndopane kudzoka kwemudzimai wako akatiza nhamo pamba.
Vachifananidza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe somuchairi webhazi, vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sakondakita wavaMugabe vanofanira kusiya basa sezvakaitwa nomuchairi wavo. Vachamisa avo vange vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota vachiti zuva rekuvhota ndiro zuva guru rinochinja zvose.
Tinoda kuti munditendere murume anonzi Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Ndiye akanditsvangira nyaya iyi, ndiye akaitanga nyaya iyi. Saka akasiya achichamisa. Sezita rako chienda unomisa zano. Ndikati ndoti zano handigoni kuneseka nayo. Zano yamira pamuganhu. Pamuganhu.
Vachamisa vatora mukana uyu kurangarira vaimbove mutungamiri webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakakurudzira vanhu kuti vatende basa rese rakasiyiwa raitwa navatsvangirai vachiti ndivo vakasiya vavapa basa rokumisa ZANU-PF. Musangano uyu wapindwawo nevaimbomiririra ZANU-PF muHarare South vaShadrack Mushayamombe avo vakadzingwa muZANU-PF gore rapera vachinzi vaibe nhengo yeG40. Vamwe vapinda musangano uyu vanosanganisira vakadzingwa muZANU-PF apo vaimirira mwenezi muNational Assembly vakuda kwashe basikiti utungamiri hweMDC Alliance pamwe nevatsigiri veMDCT. Vachamisa ndivo vakadomwa neMDC Alliance kuti vamirire mubatanidzwa wemapato manomwe aya musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.